munhu wose anga achipupura manheru ano achitaura nezvezviitiko zvikuru, uye ndinofarira kwazvo zvinhu izvozvo. Uye zvanga zvichiita sokunge munhu wose anga aine kakusetsa muchapupu chake. Zvino ndingangowedzera izvi pane changu, semudzimai wechitema aida kupupura nguva shoma yapfuura. Akati, mukuru, ndingapupurewo here? Ndikati, ingoendererai mberi. Zvino akati, ini handisi zvandinofanira kunge ndiri. Uye ini handisi zvandinoda kunge ndiri. Akati, asi handisi izvo zvandaimbovawo kare zvakare. Saka zvinoita semanzwira andinoita pakati peboka rakadai. Handisi zvandinofanira kunge ndiri kana zvandinoda kunge ndiri, asi ndinoziva chinhu chimwe chete: handisi zvandakanga ndiri, uye ndinoshingairira kunharidzano yekudanwa kukuru. Zvakanaka kuva pano. Pakava neimwe yenguva dzekuyanana yakaisvonakisa pamwe chete nehama kumusoro muMaricopa Valley masvondo maviri apfuura, ndakati shoshomei, uye takaona baba vedu vokudenga vachitiitira zvinhu zvikuru, uye tiri kungoita izvi kuti tisvitse vanhu pakunamata uye nokutarisira nhongonya huru munguva yekonvenshen ino. Apo ndanzwa kuti ndanga ndiine mukana wokuuya kumusangano uno neshamwari yangu yakanaka hama Tony, uye ndabvunza katatu manheru ano kuti unodudza sei zita iri. Zvino ini ndangotadza kuribata. Zvino ndichangoti Tony kana zvakangonaka. Ndinofunga kuti pano hatinyanyotevera urongwa, kunyange zvakadaro ndizvo zvatiri here? Munoziva zvakaita seumwari. Munoziva Bhaibheri rakati Mwari haana chimiro, nokudaro hatina zvitevedzwa. Tichiona zvinhu zvikuru izvo baba vedu vokudenga vatiitira svondo rino, tinofara kuuya kuno kuzogoverana maropafadzo aya pamusangano uno, tichibva tasangana nedzimwe hama nemi vanhu munobva zasi kuno kudivi rino reArizona, iro ratinozviziva tose zasi kuno kuti ndiro guta guru. Ndanga ndichivaudza svondo rino rose kuti Phoenix inongori kumapeto kweTucson nguva dzose. Maona, havambozvitenda, asi tinovagamuchira kurwadzano rwedu. Zvakadaro nokuti tiri kumusoro kwavo, vanotofanira kutarisa kumusoro kwatiri, munoona, kumusoro kuno kuTucson. Zvino imi mose uyai kuno, tobva taenda zvino kunoshanyira Phoenix svondo rinotevera, kana kuti pakupera kwesvondo rino panguva yekuwadzana kumusoro ikoko. Tine chinhu chikuru chakaitika ndisati ndapinda parwendo rwekuuya kuno. Ndiri kuda kungotora nguva shoma nokuti ndinofunga kuti zvakafanira. Ini mukufamba makore ose aya ndichiedza kumira mumukaha masangano akasiyana-siyana nevanhu, Christian Businessman yakava kwandiri sekasipiti mugwenga, ndichitenda kuti Mwari vakagadzira neropa rimwe chete ndudzi dzose. Uye ndinozvitenda, ndinotenda kuti vanhu vake vari mumachechi ose, ndokunge kana vari Mwari, ndiMwari werudzi rwese rwevanhu, Mwari wezvisikwa, uye anonyatsokwanisa. Tarisai pamagwenga nepamakomo, munogona kuona zvaanoda nokuti anozviratidza pachake muzvisikwa zvake. Uye tinogona kuona kuti pana Mwari ariko. Uye vanhu ava veFull Gospel Businessmen, pandinoenda kumisangano yavo ndichivaparidzira, zvinobva zvandipa mukana wekutaura nemapoka ose akasiyana-siyana pamwe chete. Ndakadanwa kune zvatingati mumutauro wemunyika kumiririra mumukaha zvechimbi-chimbi kuitira Demos Shakarie. Munoziva kuti zvakawandisa zvakadini. Asi ndakange ndiri kuCincinnati mazuva mashoma apfuura. Zvino hanzvadzi Shakarien pakuziva kwangu vakaitwa operation. Hama Maina Agenbright, mumwe wevatungamiriri, akauya akati, uyai tiende tose nemotikari kuCincinnati. Ndikati, ndine mazana evanhu varere pano, vakabva pasi pose, varere muzvipatara izvi nemudzimba, vakamirira kuti ndivanamatire. Vanga vakamirira kuva nehurukuro neni zvichida vamwe vavo vave nemakore maviri kana matatu vakamirira, zvino vazopedzisira vasvika imo muno. Zvino ndokuti, Saka, chingouya ineni kwa maminezi mashoma. Ndikati, zvakanaka, kudya kwemangwanani ndekwe nguvai. Ndingada kuita mamaira zana nemakumi maviri ndinofungidzira kubva pandinogara. Uye ndokuti, zvakanaka, kunotanga kuma 8 o'clock. Ndikati, zvakanaka, regai ndikuudzei, tichaenda ikoko zvino zvakaita kuma 4 o'clock. Uye tosvika ikoko kunodya kudya kwemangwanani. Ndichabva ndadzoka nokukurumidza. Zvino pandakasvikako, mama Shakarien vakanga vasipo. Zvino ini ndokufamba ndichipinda vakanditi, ndizvo chaizvo zvatanga tiri kutsvaga. Zvino usiku ihwohwo, pane imwe nguva ndaifanirwa kudzoka kumba. Munguva iyoyo, paiva nomumwe mushumiri weBaptist akanga ati kwati kwati naBilly, mwanakomana wangu, ndokuti, hamusi kunzwisisa changamire. Akati, mudzimai wangu ari kufa. Zvino akati, zvakanaka, changamire, kana baba vachinge vadzoka, ndokuti, tine mungava kuvanhu ava vatavinga. Unoziva, mumutsara wekunamatirwa nguva zhinji, mukupfuura nemo, uye pamwe tichiisa munamato. Asi iwe, dzimwe nguva, imwe nyaya inenge yakadzika kudarika izvozvo. Unoona, Mwari vanopodza paine zviga. Zvino panogona kunge paine chimwe chinhu muupenyu hwemunhu iyeye, uye handina basa kuti chiremba anomupa mushonga wakawanda sei. Haambopori kusvikira chinhu ichocho chagadziriswa. Kana ukaenda muhofisi yachiremba, womuudza kuti uri kurwara, womutaurira zvaunenge uri kunzwa, zvino kana anga ari muchimbi-chimbi, tichida anozongokupa mushonga mushoma mauri, uine mushonga unopedza marwadzo, zvakangodaro, imwewo aspirin. Chiremba uyu, chaari kungoda chete, ndechekuti uende, panguva iyoyo, nokuti anenge asina nguva. Chiremba chaiye akanaka, asati akupa mushonga, anoongorora chirwere chako zvakakwana, kusvikira awana dambudziko. Zvadaro, ozokupa mushonga. Zvino dzimwe nguva tinoona vanhu vachipfuura nemumitsara iyi yekunamatirwa munyika dzose. Zvino vanongomhanyirako vachifunga kuti Mwari vanofanirwa kubva vavapodza pakare ipapo. Asi pane chimwe zvichida chiri zasi mukati imomo. Zvino tinozogara pamberi pashe kusvikira vazvizarura kuti chii. Pane chimwe chinhu chine. Pane chikonzero kuchinhu chose. Zvino unofanira kuwana chikonzero kutanga. Zvino unobva wazoziva zvaunenge wave kushanda nazvo. Zvino murume wechidiki uyu akaramba akasimbirira. Zvino ini ndakazosvika mangwanani akatevera kuma 2 o'clock. Zvino dzave kuda awa yeshanu, mwanakomana wangu akandifonera akati, munoziva here musikana anonzi Jean Dyer? Ndikati, Jean Dyer? Zvinoita sokunge ndinomuziva. Akati, mudzimai uyu ati aimbokuridzirai piano. Oh, ndikati, haasi here Dr. Dyer? Chiremba ari kuno, chiremba ane mukurumbira muLouisville. Akati, ndizvo chaizvo. Saka, mwanasikana wake Jean ave kufa uko ku St. Edward's Hospital kana kuti St. Anthony Hospital waro, iri muLouisville. Zvino ndokuti, murume wake ange arere pamasteps zuva rose. Zvakanaka, ndikati, saka, ndichaedza kumanikidzira mukana wacho nasi. Akati, zvino haazvizivi kuti ane kenza. Musamuudze. Saka pakupedzisira zuva iroro, pandakasvika kune kamuri yacho, akanga ari mudzimai wechidiki akanaka. Akanga ambondiridzira piano pandaive paauditorium uku kwandaona vanhu vehama Allen pano manheru ano. Hama Allen vachangobva mukusiya auditorium imwe chete iyi iri muLouisville, ndeiya Memorial Auditorium. Zvino Jean Dyer ndiye airidza piano pachechi yeOpen Door musinagogo yakare. Zvino saka akanga aona zvinhu zvikuru zvakanga zvaitwa naIshe Mwari. Akataurira baba vake, vakangoti, ndeze kushandisa pfungwa bedzi. Murume uyu ari kungoverenga pfungwa dzavanhu, pana angoita zvekufembera pazviri. Akati, baba, hakungambova kufembera nguva dzose. Maona, akati, hazvingambodaro. Zvakanaka, akadaro, Jean, kanganwa zvinhu izvozvo. Zvino akanga akatsidzirana nemumwe mukomana akanaka, akanga ari kuenda kuseminari yeBaptist panguva iyoyo. Akazowanikwa ndokutamira kuRockford, Illinois, kwaive nemusha wemukomana uyu. Zvino neimwe nzira akaedza kubatirira pachapupu chake. Zvino mukomana akazopinda pabasa remunyika. Kwapera kanguva ndokupotsa abva panasha. Musikana uyu akanga aine dambudziko remadzimai, akaenda kumba kuna baba vake. Ivo vaiziva kuti akanga achizoda kuitwa operation. Akawana maari inonzi, zvino handizivi zita rainodanwa naro navana chiremba, asi nokuti ndinoziva kuti Muna vamwe vana chiremba vagere muno izvozvi. Saka yaidanwa sokuti chocolate tumor. Zvino iyi mukati imomo paakaibvisa anogona kunge akadeura imwe yayo. Zvino zvizenga zvakange zvashata. Zvino vakamusonanidza ndokumupa ma x-ray pamwe nokumurapa. Zvino paakasvika kumba akaramba achirwadziwa pamwe nokunetseka. Kwapera gore akadzokera kunobviswa chibereko. Zvino pavakabvisa nhengo dzacho, vakaona kuti kenza yakanga yakwira ndokupinda muhura hukuru ikahuputira pakanga pasisina chaigona kuitwa. Vakaedza x-ray zvakare, hazvina kushanda. Saka vakangoenda naye kuchipatara ndokumutaurira kuti aingova nedambudziko remadzimai rakakura. Zvino apa vainge vari kuedza kurirapa, zvino musikana uyu akanga ave kufa. Murume wake akanga ari kuzviziva. Saka akauya zvino akanga awana mamwe emabhuku angu ayo akanga averengwa naJean. Zvino akatanga kuuya kuchipatara achimuverengera. Zvino patakaenda kunomunamatira akanga achindiudza pamusoro pazvo. Ndikati, "Jean, uyu mukomana akanaka." Zvino ndakanga ndisingade kuti ndakachengetedza chakavanzika ichi, nokuti ndaiziva kuti iye mudzimai akange asingazivi kuti ane kenza. Saka mushure memazuva maviri vakange vachizomuita iyo operation yekuisa chubu yokurasa tsvina yemudumbu. Saka vachitora, vasati vatora musikana uyu, saka vakanditendera kuuya kuzonamata naye. Ndakamuisa mune imwe kamuri. Zvino ndichingo, pakanga paine mumwe nesi asingatendi akanga ari pabasa. Vaive nemanesi matatu aichinjana kana kwapera maawa matatu. Zvino patakangokwanisa kuita kuti nesi uyu aende nokumuita kuti abude mukamuri iyi kuitira kuti paitike chiratidzo, takanamata naye kwechinguva imomo. Zvino ndakamuona ane vhudzi dema, anongori nemakore okuberekwa angada kuita 36. Vhudzi rake dema rakanga rachena mvi, akange akamira muchiratidzo. Ndikati, "Jean, zvino tarisa, ini ndichanyatsotendeka kwauri." Ndikati, "Wakange uri mumisangano kwenguva yakareba zvokuti unoziva kuti hapana chandinokuudza muzita rashe kunze kwekunge zviri izvo." Ndakati, "Zvino, Jean, une kenza." Iye akati, "Ndanga ndiri kungozvifungidzira, hama Branham." Zvino ndakati, "Iyo operation yekuswera mangwana ndeyekuisa chubhu yokurasa tsvina yemudumbu, asi usanetseke. Ndaona kubva kunashe kuti iwe uchapora." Zvino akabva afara. Saka ndakaenda kumba. Zvino zuva raitevera vakange kuswera mangwana acho waro, vakange vachizomutora kuti anoiswa chubhu yokurasa tsvina yemudumbu mangwanani iwayo. Zvino vakatozomira maminetsi mashoma mushure mokunge vamugadzira nezvimwe zvakadaro, vatogadzirira kuenda. Zvino pakanga paine akava nemanzwiro anoitwa nomunhu wose panguva yakadaro. Vakamutora ndokuenda naye kuchimbuzi. Zvino akazvibatsira zvizere sezvinotarisirwa. Chiremba akagatyamadzwa zvikuru, akamuongorora zvakare. Mangwanani akatevera, vakabva vairega ndokukanzura operation. Dr. Hume, mazvikokota akanaka wekuvhiya, shamwari yangu, ndiye akanga ari kuzoita operation yacho. Zuva rakatevera akazvibatsira kuchimbuzi zvizere sezvinotarisirwa zvakare. Zvino baba vake Dr. Dyer vakandifonera vari pakati pokupfikura, vakati, "Hama Branham, ndanga ndiri mutsoropodzi wezvamunotaura, ndokuti, asi ndave mutendi zvino kuti Mwari waAbrahama, Isaka naJakobho achiri mupenyu. Akagara ari Mwari, anoramba ari Mwari. Uye tinoziva kuti iye mukuru kuno kuTucson sezvaari kwese kwese, nokuti ari kwese kwese samasimba, uye haana magumo, uye tinoziva kuti anokwanisa kuita zvinhu zvose." Zvino ndisingakuchengetei kwenguva yakareba, kazhinji handiwanzodaro kana ndiri kuzoparidza. Ndichava nechokwadi chekuzokubuditsai mukati memaawa matanhatu, iyoyo imharidzo pfupi. Asi handisi kuzoita zvakadaro manheru ano. Ndine shumiro mangwana manheru nemanheru anotevera. Zvichienda zvakadaro, tichaedza, ndiri kugadzirira kuenda mhiri kwemakungwa zvakare, Ishe vachitendera izvozvi. Ndiri kuda kutaura kuvanhu vose vari pano, shamwari, ndichida vamwe venyu ndakambosangana navo kare, uye pamwe pane vamwe vakawanda pano vandisati ndambosangana navo. Ndinokukwazisai nemuzita raIshe wedu Jesu, Mwanakomana waMwari, dai rugare rwake rwagara nemi nguva dzose. Zvino ndichitaura imwe nguva mumisangano iyi, Zvinoita kuti vanhu va sezvakaita hama dzangu vashumiri vari pano kuti vataure. Mumwe munhu akati kwandiri pane imwe nguva akati, Billy, saka sei uri kuwanikwa pane boka ravana muzvina bhizimisi? Akati, ndaifunga kuti uri muparidzi. Ndikati, ndiri muzvina bhizimisi. Iye ndokuti, muzvina bhizimisi? Ndikati, chokwadi. Iye ndokuti, ndanga ndisingazvizivi. Ndikati, hongu, ndiri muzvina bhizimisi. Iye ndokuti, uri mubhizimisi remhandoi? Ndakazvitaura nokukasika. Saka iye ndikati, ndiri mulife assurance. Iye akati, chii? Ndikati, mulife assurance. Iye ndokuti, uri kureva kuti kudini? Ndikati, mueternal life assurance. Zvino kana paine mumwe wenyu imi vanhu angada kutaura neni nezvechirongwa ichi, ndingafara kukuonai mushure meshumiro. Ndiri pano nokuda kwebasa irori. Ndinorangarira shamwari yangu, zita rake ainzi Snyder. Takaenda kuchikoro pamwe chete, uye zvino insurance. Ndine shamwari iri mubhizimisi rezveinsurance. Ndine munin'ina ari mubhizimisi rezveinsurance. Asi ini zviro kwazvo handina insurance. Saka Wilma Snyder uyu shamwari yangu, shamwari kubvira paudiki, akauya kwandiri nguva shoma yapfuura. Zvino ndokuti, ko nai Billy? Ndokuti, ndinoda kutaura newe nezveinsurance. Ndikati, iye zvino Wilma. Ndikati, rega ndikutaurire, ngatitaurei zvekuvhima. Iye akati, kwete, ndiri kuda kutaura nezveinsurance. Saka ndakamutaurirawo nekukasika zvakare. Ndikati, ndine assurance, kwete insurance. Assurance, muri kuona? Zvino mudzimai wangu akanditarisa sekunge aiti, asi nhai iwe mutauri muduki wengano. Iye aizviziva kuti ndakanga ndisina insurance. Zvino iye akati, ruregerero Billy. Ndokuti, ndizvozvo chaizvo, munin'ina wako mutengesi weinsurance Jesse, ndinomuziva. Zvino ini ndikati, zvakanaka. Ndikati, haasiri iye chaiye anayo. Iye ndokuti, une insurance yerudzii? Zvino ndikati, ndine eternal life. Akati, chii? Ndikati, eternal life. Zvakanaka. Akati, handitende kuti ndakambonzwa nezvekambani iyi. Akati, kwete, zvinoshamisa. Zvino ndikati, yezvinoi zvairi Wilma. Ndakati, ivimbiso yakaropafadzwa. Jesu ndewangu. Kufanoravira kwekubhukwinya kwaMwari kwakadini. Ndiri mudyi wenhaka yoruponeso. Ndakatengwa naMwari. Ndakabarwa nemweya wake. Ndikashambwa muropa rake. Akati, zvakaisvonakisa Billy, asi hazvikuise kuno kumarinda. Ndikati, asi zvichandiburitsa. Handisi hangu kunyanyonetseka nekupinda. Kubuda ndiko kwandiri kufunga pamusoro pako. Zvino kana uine chauri kushushikana nacho, ndichataura newe nezvazvo. Zvino kungoitira kahurukuro kaduku kaduku kubva mumagwaro, kunyange vari vana muzvina bhizimisi, asi ndazvibatanidza nemi samuzvina bhizimisi. Zvino vazhinji vehama dzangu vashumiri vari pano ndavaona vachisimuka chingowana chichangopfuura. Zvino saka pamwe pane imwe nguva izve vachitendera, ndinoda kuzova pamwe neboka iri, ndouya tova nemusangano wakanaka wekubatana pamwe nevashumiri vekuno. Ndinoziva imwe hama duku kuno ndakasangana naye, Whittle, ndinotenda ndiro raive zita rake. Takanga tiri kunze pamwe chete pane imwe nguva. Zvino ndatadza kuridudza zvakanaka zvekare. Akandiudza kuti zvakange zvakangonaka. Uye zvino zita rangu ndiBranham, munoziva. Mumwe munhu akati kwandiri akati, uri hama Branham? Mune ukama here naAbraham? Ndikati, ndiri mwanakomana wake. Baba wemarudzi. Kana takafa muna Kristu, tiri mbeu yaAbraham, uye vadyi venhaka pamwe chete naye maererano nevimbiso. Ndiro gwaro racho. Zvino handina nguva yekukubatai pano ndichiparidza, nokuti Ramadha haizombokutenderai kuishandisa zvakare. Saka ndinorangarira pandakatanga kuuya pakati pevanhu vePendekosti makore apfuura, ndaive kumisha waka. Paiva nemapoka avo maviri, rimwe rainzi PA of W, rimwe racho PA of JC, ndinotenda. Zvino vakange vaine convention yavo kunyika dzekumusoro, nokuda kwekuti kwaiva nerusaro raganda kuitira kuti hama dzechitema dzikwanise kunge dziripo pamusangano. Ndakavaongorora zuva rose, zvakanga zvakatosiyana. Pasina tsika dzemuchechi ini zvangu ndakanga ndigerepo. Zvino isi mabhaptisti munoziva tinoita sokuedza kuzvibata zvakanaka kana tiri muchechi. Asi vanhu ava vakanga vasina kana tsika dzemabhaptisti zvachose kana dzimwewo tsika dzemuchechi. Vaimhanya vachizhambatata vachidanidzira zviso zvova neruvara rwebruu. Zvino ndakafunga ini zvangu ini zvangu. Zvino ndakatanga kucherechedza maitiro avaiita. Zvino akati, vashumiri vose vauye papuratifomu, mushumiri wose, zvisinei kuti ndeve sangano ripi, uyai papuratifomu. Manheru ano chaive kuda mazana mashanu vakange vagere papuratifomu. Saka akati, zvingosimuka utaure zita rako wogara pasi. Ndakasvika pachidyana changu ndakataura zita rangu ndokugara pasi zvichidzika zvakadaro. Mushure mechinguva vaiva nemumwe murume. Vakanga vambova nevaparidzi vakaisvonaka zuva iroro. Oh, vakanga vari vadzidzi chaivo, varume chaivo. Ini ndakabva ndaziva kuti ndakanga ndisingafanirwe kunge ndiri kumusoro ikoko nedzidzo yangu yegiredhi rechinomwe. Ndakamira pamberi pemachinda akadaro pavainge vachizotaura pamusoro pefundo yebhaibheri. Asi ndakafunga, saka pamusangano wemanheru ano vachange vaine mutauri wavo mukuru wemanheru ano. Uye saka mushure mechinguva vakati mutana ningi ndiye akanga ari kuzotaura. Akanga ari mumwe mutana wechitema akauya uye airatidzika kuva nemakore okuberekwa anenge makumi masere nemashanu. Uye akanga akapfeka rimwe riya rakare refu iro rataidana kuti kunyika dzezasi kuchamhembe jasi remuparidzi, munoziva, raiva nebesu kunge nyenga-nyenga, munoziva, riine mitsetse yaikwira nokudzika. Aive nekadenderedzwa kevhudzi jena mumusoro wake, uye aitotungamirira mutana uyu kuuya akanga akwegura kwazvo. Zvino akaendapo ndokutora chidzidzo chake kubva muna Jobho akati, wakange uripiko pandakateya nheyo dzenyika? Nditaurire padzakateyiwa. Ndokuti apo nyeredzi dzamangwanani dzaiimba pamwe chete, uye apo vanakomana vamwari vaidanidzira nomufaro. Akati, wakange uripi? Mwari vachitaura naJobho. Saka hama dzose zuva iroro vainge vaparidza pamusoro peupenyu hwaKristu nekuuya kwaJohani achimira pamukaha nezvakadaro, zviri zvefundo chaizvo. Asi mutana uyu haana kumboparidza pamusoro pechimwe chinhu chaiitika pano pasi. Akamutora ndokuenda naye seri kweseri, angaita makore mamiriyoni gumi nyika isati yavambwa, ndokumuunza pane zvainge zvichiitika kudenga. Zvino ndokudzika nemuraraungu wakatandavara. Zvose izvi akazviita mumaminetsi anenge mashanu afema kamwe chete pakurakidzika kwazvo. Paakapedza akachirikira mudenga mafiti angaita matatu pakuona kwangu saizvozvo, ndokurovanisa zvitsitsino zvake pamwe chete ndokuuyapo achiridza makumbo ipapo. Zvino akanga aine nzvimbo yakapetwa kaviri kudarika yandiinayo. Akati, hamuna nzvimbo yakakwana kumusoro kuno yokuti ndiparidze, ndokunogara pasi. Ndakafunga, ndizvo zvandiri kuda. Kana zvichiita kuti mutana aite manzwira akadaro, zvinozondiiteiwo ini kana ndichinge ndawana icho chitubu cheujaya? Mutana ane makore makumi masere nemashanu uye achikwanisa kuita zvakadaro zvakanaka ini zvangu. Paakauya ipapo aiita zvokunge aibatirira. Asi ndakacherechedza apo mweya wakamurova akavavandudza ujaya hwake sechapungu, munoziva. Zvino umo mubhuku ramutsvene Ruka ndiri kuda kungoverenga ndima duku kana mbiri, kungoitira mashoko mashoma pano kuti zvibatane nezvimwe zvataurwa, uye zvose pamwe chete nedzimbo dzaimbwa. Uye Ishe vawedzere maropafadzo avo pakuverengwa kwamutsvene Ruka 19. Jesu akapinda nemujeriko akapfuura napakati. Tarira, murume waivapo ainzi Zakeo, iye akanga ari mukuru wevateresi uye aiva mupfumi. Akatsvaka kuona Jesu kuti ndiye ani, asi wakanga asingagoni nokuda kwemhomho, akanga akapfupika. Ipapo akamhanyira mberi akakwira mumuonde kuti amuone, nokuti wakanga opfuura napo. Zvino Jesu akati achisvikapo, akatarisa kumusoro akamuona akati, Zakeo, kurumidza uburuke, nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako. waifanira kunge waive usiku wakashata. Muchinda muduku haana kutomborara nepaduku pose. Aingopinduka pinduka nekushanyarika shanyarika usiku wose. Tose tinoziva usiku wakadaro. Haukwanise kuzorora, haukwanise kukotira. Nokudaro aingopinduka pinduka usiku wose achingo shanyarika shanyarika. Munoziva mudzimai wake Rebecca aiva mutendi. Uye akanga aine hanya nemurume wake. Akanga aine mabhizimisi muJericho. Zvino akanga ari nhengo yemasosaiti akawanda ezuva iroro pasina kupokana. Zvino Rebecca akanga azivana nemumwe muprofita ainzi Jesu weNazareta. Uyo wavaiti mwanakomana waMwari. Zvino akanga achida kuti murume wake asangane nemurume uyu. Nokuti aiziva kuti vanhu vechiJudha vakanga vakadzidziswa kuti kana munhu ari muprofita kuti izvo zvaaitaura zvaiitika. Asi kana zvaanenge ataura zvikasaitika, zvadaro musamuteerere. Mwari vakange vavasiyira shoko iroro kubudikidza nevaprofita vavo. Ndiko kuzivikanwa kwaiitwa muprofita. Zvino mupi wemutemo mukuru Mozisi naiyewo akanga asiya murayiro. Jehovha Mwari wenyu achasimudza muprofita wakafanana neni. Zvichaitika kuti ani naani asinganzwi muprofita uyu achagurwa kubva pakati pevanhu. Zvino Rebecca akanga akanyatsogutsikana paakaona Jesu weNazareta achigona kumira achiudza vanhu zvakanga zviri mumwoyo mavo. Achifanotaura zvinhu zvaizoitika zvichitozoitika chaizvo sekutaura kwake pasina kana kamwe pazvakambokundika. Uye akanga anyatsomira nemazvo pashoko raMwari. Mudzimai akazvitenda. Asi Zakeo murume wake akanga avhiringika. Uye zvino chokwadi chaicho chazvo ndechekuti akanga asati amboona Jesu. Zviro kwazvo ichi chinhu chakaipa, kufanotonga munhu usati wamunzwa. Haufaniri kudaro. Nguva zhinji tine mhosva yekudaro muzuva rino. Tinonzwa pamusoro pemumwe munhu. Zvino tisati tatombotaura naye tichiri tatotaura zvatinofunga pamusoro pake kare zviri maererano nemaonero emumwe munhu. Zvino hachisi chinhu chakanaka. Tinofanira kuenda tonozvionera sekutaurwa kwazvakamboitwa pane imwe nguva. Pane chakanakawo here chingabuda kubva muNazareta? Apo Firipi akanga aenda kunoona Natanieri ndokumuwana ari pasi pemuti. Zvino iye akati, uya uone uyo watawana, Jesu weNazareta, mwanakomana waJosefa. Akati, zvino pangave nechakanakawo here chingabuda kubva muNazareta? Akamupa rimwe remashoko akaisvonakisa pane aigona kunge akamupa. Uya uone, usagara kumba uchitsoropodza, uya uzvionere. Zvino paakauya, Jesu akamuona achiuya akati, tarirai muIsraeri, asina nduru. Akati, Rabbi, zvinoreva kuti mudzidzisi. Ko, makandiziva rini? Akati, Firipi asati akudana, pavakange uri pasi pemuti, ndakakuona, zvakabva zvaringana. Ndokuti, Rabbi, muri mwanakomana waMwari, ndimi mambo weIsraeri. Nokuti akanga aona shoko chairo, iro rakataurwa naMozisi. Kuti raizoitika, vakange vasina kunge vambowane muprofita kwemakore mazana mana. Zvino heunoi murume ainge ari pashoko chaipo. Kuti mudzimai muduku uya padzime reSamaria anofanira kunge akanzwa sei paya paakauya kuzochera mvura rimwe zuva. Zvino pakange pagere mumwe murume muJudha anofanira kunge airatidzika kuva nemakore makumi mashanu okuberekwa. Kunyange zvake aiva nemakore makumi matatu, basa rake ndiro raifanira kunge rakamusakadza pavainge vaine mutambo wematumba. Vose vainge vachifara. Jesu akadanidzira sekutaurwa kwazvaitwa munguva yapfuura. Uyai kwandiri. Saka ipapo akatanga kupa dzidziso yake huru. Zvino maJudha akati kwaari, uri kureva here kuti wakaona Abrahama? Uye iwe uri murume ane makore asingadariki makumi mashanu, unoti wakaona Abrahama? Zvino tave kuziva kuti unopenga. Zvino inzwi pano rokuti kupenga zvinoreva kusangana musoro. Tinoziva kuti wakasangana musoro une dhimoni. Akati, Abrahama asati avepo, ndiripo. Akanga ari ndiri akataura naMoses mugwenzi raipfuta. Zvino tinocherechedza kuti paakanga agere aifanirwa kupfuura nemusamaria, nokuti Israeri yakanga yanzwa maridzo uye akanga ari kuuya zvino kundudzi nhatu, maJudha, maEdheni nemasamaria, vanhu vaHamu, Shemu naJafeti. Zvino iye evhangeri inofanirwa kuziviswa kwavari. Zvino akasvika paguta rinonzi Saika. Zvino ipapo agere patsime. Akatuma vadzidzi vake muguta kuti vanotenga chokudya. Mumwe mudzimai muduku akabuda, tingamudana nhasi kuti zvakanaka zvimwe kuda chipfeve, rimwe zita rokunyomba. Munoziva zvandiri kureva. Zvino akaona Jesu. Ndinoreva kuti haana kumboona Jesu agerepo. Aingova murume wechiJudha wamazuva ose, aiva agere pamadziro etsime duku kunze panoperera mugwagwa. We, apo guta raiuya kuzotora mvura yaro, muchinda muduku uyu akanga agerepo pasina aimucherechedza. Mudzimai akauya kuma 11 o'clock dzezuva kuzochera mvura, mvura yemhuri yezuva iroro. Zvino akadzikisa chirongo kuti achere mvura. Zvino asati atanga kuidhaya achiiburitsa kunze, akanzwa mumwe munhu achiti, "Ndiunzirewo mvura yekunwa." Akatarisa ndokuona kuti aiva muJudha. Zvino mudzimai aigona kunga akataura achiti, "Changamire, hazvisi patsika dzedu kuti imi mutaure zvakadaro. Ini ndiri muSamaria, imi muri muJudha, uye hatina pane rusarura ganda pano, hatidyidzane nenzira yakadaro." Zvino akaenderera achitaura, hurukuro yakaenderera mberi maererano nezvokunamata paJerusarema kana kuti kwete. Akati, "Isu maJudha tinoziva zvatinonamata, nokuti ruponeso ndwerwe maJudha." Zvino hurukuro yakaenderera mberi kwechinguva. Mushure mechinguva akati kumudzimai, "Enda unotora murume wako mugouya pano." Akati, "Handina murume." Akati, "Wataura chokwadi, nokuti wakava navarume vashanu uye uyo wauri kugara naye zvino haasi murume wako." Akati, "Tangamire, ndiri kuona kuti muri muprofita." Zvino chionai, vakanga vasina kumbova nemuprofita kwemakore mazana mana kubva pana Maraki. Akati, "Ndiri kuona kuti muri muprofita. Ndinoziva kuti kana Mesiya auya, achatiudza zvinhu izvi." Ndicho chaizenge chiri chiratidzo chemuprofita. Kana Mesiya achinge auya, achatiudza zvinhu izvi. Jesu akati, "Ndini iye ari kutaura newe." Akamhanyira muguta ndokuti, "Uyai muone murume andiudza zvinhu zvandakaita. Handiye here Mesiya wacho?" Chiedza chakatanga kujeka sei pamudzimai muduku akanga ari muchinhano chakadaro. Vakave kutsiurwa kwakadini kuvaprisita vomutemberi vezuva iroro. Vakamuona achiita chinhu chimwe chete, vakamudana kuti Bheerizebhabhu, dhimoni, mweya wetsvina, uchiita mabasa akadaro, apo gwaro richisimbisa nepachena kuti anenge ari Mesiya. Zvinoti Rabheka akanga aona zvose izvi. Zvino akanga aine shungu dzekuti murume wake agogara kamwe zvako panenge paina Jesu weNazareta. Zvino akanzwisisa kuti akanga achizouya kuJeriko, guta rake, zuva iroro. Zvino akatanga kumunamatira. Ndine tariro yekuti pana vana Rabheka vakawanda pano manheru ano, kuti uchanamatira murume wako kuti pane imwe nguva Jesu agopfuura nepanzira yavo. Zvino akanga anamata usiku hwose, apo tingauite mutambo. Uye munoziva, kana mumwe munhu akange ari kukunamatira zvakaperera, iwe hauwane zororo. Unokwanisa kuziva kuti pane zviri kuitika. Zvino mangwanani oda kusvika, tingangoti Zakeo akanga aine tsika yekunonoka kumuka, nokuti zvimwe kuda tingati akanga aine restaurant. Zvino aiita kuti mamaneja ake nevamwe vatarire bhizimisi rake. Asi mangwanani iwayo akamuka mangwanani ngwanani ndokuzvishongedza zvakanaka kwazvo ndokupfeka hanzu dzake dzakanakisisa. Zvino Rabheka mushure mekunge anamata usiku hwose uye achiona kuti akanga asina kugadzikana. Zvino teerera Rabheka, ukaona Zakeo wako asisina kugadzikana, ingorangarira Mwari vari kupindura munamato. Unoona, ndiyo nzira zvinoitika nayo. Ukamuona asvika pokuti haachakwanisi kukupindura neshoko rakanaka, chingorangarira, ramba wakabatirira. Hazvisi kuzotora nguva refu kuti Mwari vapfuure nepaari ipapo. Akanga asisina kunyatsogadzikana. Paakanga amuka, akapfeka hanzu dzake dzakanakisisa. Zvino ndinoona Rabheka achipinduka achiti, Zakeo, patumuka noru ngwana ngwana runo, mdiwa. Oh, hongu, ndangoti, unoziwa, ndangofunga kutindipude panzendi mbo fefeteru wane mepo ya kachena. Asi, akange aine mufunga zake, ndataza kupisa mchinda uyu mufunga zangu. Munoziwa zandiri kuzoita. Ndiri kuda kuenda zasi uko kusuo racha pinda naro. Zino, pano pinda ni pasuo iroro, ndichamutaurira zviri mufungwa dzangu. Kutora mudzimai wangu kumisangano iyo inokuita zvose izvi. Ndiri kuda kumutaurira zvandinofunga pamusoro pake. Munoziva nguva zhinji vanhu vanozviumbira mamwe maonero, munoziva, kana vangonzwa chimwe chinhu. Saka akanyatsozvishongedza, ndokuverevedza achienda, akatarisa kumashure, kumba, kuti aone kana paine ainge akamutarisa, uye zvakaita sokunge pakanga pasina aimutarisa. Asi Rabeka akanga akatarisa nepamutswe wepawindo. Achiona zvainge achiita. Zvino panzvimbo yekuti apote akananga restaurant yake, akadzika akananga kuna Straight Street. Munoziva, kazhinji unowana Jesu muna Straight Street. Ndizvozvo. Kururama mubhizimisi rako, kana uchida kumuwana, iva wakatendeka, iva wakaperera, iva wakarurama kuna Mwari nekune vanhu, iva wakarurama kumuvakidzani wako. Saka anoverevedza achidzika nemugwagwa, nekuti aiziva kuti aizopinda nepane rimwe suo iri. Akanga ati nonotswei zvishoma mangwanani iwayo, nokuti paiva nemapofu maviri akanga achida kupodzwa sekutaura kwemagwaro. Watiri zvino, akanga avapodza. Zvino paakasvika pasuo apo Jesu aifanira kuzopinda napo, munoziva Bhaibheri rakati akanga akaita sokuti pfupi kei pamumhu. Zvino paakasvikapo, vamwe vanhu vakuru vakanga vakamirapo, ndokuti akatoshaya nzvimbo yokuti agokwanisa kumuona, vakanga vakarembera pamadziro nekwese kwese. Munoziva, pane chimwe chinhu pazviri, zvokuti kana Jesu achinga auya, nguva dzose zvinokwezva meso neimwe nzira. Vakange varipo vagadzirira kuimba hosana. Zvino ivo akati, zvino handisi kuzombocherechedzwa pano, uye handisi kuzokwanisa kumucherechedza, nokuti pamwe achafamba nepakati pemugwagwa aine muchengeti. Zvino handisi kuzokwanisa kuona muchinda uyu. Asi handitendi kuti iye muprofita, nokuti ndakadzidziswa kuti mazuva echiprofita nemazuva ezvishamiso akapfuura. Munoziva, nguva haina kumboshanduka zvakanyanya kubvira ipapo. Kana Mwari akange ari Mwari, achiri Mwari, kana asiri, zvoreva kuti agara asiri Mwari. Zvino haukwanise kungoti ndimwari pane imwe nguva onge asiri Mwari pane inotevera. Haachemberi. Haagone kushandura pfungwa yake, anofanirwa kumira nesarudzo dzake, saka unokwanisa kugadzikana uchiziva kuti zvaanenge ataura ndizvo zvaanoita. Ndizvo zvacho, Abrahama akatenda Mwari, achitora zvinhu zvaipesana sekunge zvakange zvisipo, zvinhu zvaiita sokunge zvemazviro kwazvo, zvaionekwa nemeso ake, asi zvichipesana neshoko raMwari. Zvino iye nokuti haana kana kumbozvitarisa, akazvidana kuti hazvipo, akatenda Mwari. Haana kungobatirira kwezuva rimwe chete, akafamba akadaro nemuupenyu makore makumi maviri nemashanu, isaka asati atombobereka, uye akawedzera pakusimba nguva dzose. Isu nhasi tinoti tiri nenyasha netsitsi pamwe nekugadzwa sevana naKristu, kuti tinova mbeu yaAbrahama. Zvino hatigoni kuvimba naMwari zuva rimwe, asi mbeu chaiyo yaAbrahama inotora shoko raMwari zvokuti hapana chinomubvisa pariri. Mwari vakataurira Abrahama paakanga ane makore makumi manomwe nemashanu, uye Sarai nemakore makumi matanhatu nemashanu, kuti vaizova nemwana. Sei, vakaenda vakanotenga zvipeneti nemanapukeni ndokumugadzirira. Ndizvozvo, hapana chakanga chichikwanisa kuvamisa. Vaizviziva. Mazuva makumi maviri nemasere ekutanga akapfuura, akati, ko uri kunzwa sei Sara? Hapana mutsauko. Mwari ngaakudzwe, tiri kuzova naye zvakadaro. Unozviziva sei? Mwari vakataura kudaro. Ndizvozvo. Mwedzi wakatevera, uri kunzwa sei? Hapana mutsauko. Zvakanaka, zvichave chishamiso chikuru kudarika zvino, zvanonoka nemwedzi miviri. Maona, makore makumi maviri nemashanu, uri kunzwa sei Sara? Hapana mutsauko. Mwari ngaakudzwe, tiri kuzova naye chete. Mwari vakataura kudaro. Zvino isu tozvidana kuti mbeu yaAbrahama. Mwari zvavanenge vataura, Mwari vanokwanisa kuzviita, kuita izvo zvavakati vaizoita. Handi kwanisi kuchengeta shoko rangu nguwa dzose. Kana newewa kwanisi. Asi iwo wano tofanira kudaro kuti vave mwari. Saka tinoona kuti murume uyu akanga asinga zvitendi muzvina bizimisi muduku uyu wemuguta reJeriko. Aiva nebizimisi guru. Aifunga kuti akanga ari kuita zvakanaka. Akanga achifarirwa nevapresita vesinagogu. Akanga achifarirwa nemachechi nemakiwanisi nemasangano akawanda ezuva iroro. Sezvatingati kunyangwe zvakadaro hazvireve Mwari zvakadaro. Budiriro haireve kuti ndimwari nguva dzose. Dzimwe nguva zvinoreva zvinotopesana. Mwari vakati pavakange ugere mumunda vachitaurira Israeri ari muropa rake, ipapo akanga achida kumushumira. Asi paakawana zvakakwana, ipapo akafunga kuti akange zvino akanga asisadi kuva nechekuita naye. Ndoku mufuratira, Isaya wakawana mienzaniso iwoyo kubva kuna mambo Uzia. Nokuti Uzia akanga ari munhu mukuru nguva dzose paainge akazvininipisa pamberi paMwari. Haana kumboita zvematongero enyika. Akagara pamwe naMwari, uye Mwari vakamuropafadza. Umambo hwake ndihwo hwaitevera hwaSoromon. Asi paakazova neundini, ndiro dambudziko rine vanhu nhasi. Musarega zvichiitika kusangano rino revana muzvina bhizimusi, kana kuti munoperera muvhu sezvakaita vamwe vose. Kana vanhu vakasvika pokuti kubudirira kwave kutanga kupofomadza meso avo kubva pashoko raMwari, vave panjodzi. Uzia akanga ari munhu mukuru, asi akaedza kutora nzvimbo yemuparidzi rimwe zuva ndokupinda achinopisa zvinonhuhwira. Zvino muprisita mukuru nerimwe boka ravaprisita vakawanda vakauya vakamutaurira, hamufaniri kuita zvakadaro, muri munhuwo zvake. Uye imi vana muzvina bhizimisi, zvirangarireiwo izvozvo zvekare. Isu vaparidzi tine nguva yakaoma kuchengetedza chinhu ichi chakatwasanuka. Hachisi chevanhuwo zvavo. Vanhuwo zvavo vane chikamu chavo, asi purupiti ndeyevashumiri vakagadzwa. Mwari vanogadza muchechi varume vanoita zvinhu izvozvi. Zvino tinoona kuti akatora mudziyo wekupfungaidza zvinonhuhwira ndokupindamo zvakadaro. Nokudaro Mwari vakamurova nemaperembudzi, akafa aine maperembudzi. Munoona, kana tichinge tazvisimudzira, Zakeo akapotsa ave muchinhano chakadaro. Akanga abudirira, aiwirirana navarabhi, aiwirirana nemasosaiti ose. Saka akafunga kuti kana akapinda mudambudziko aiwana tsigiro. Vesanhedhireni vakanga vari kudivi rake. Akamira pasuo, pane zvaari kuda kuita zvino. Ari kuda kuzoenda anotarisana nemuchinda uyu omutaurira kumeso kwake, uri muprofita wenhema. Hapana zvauri iwe, uri kungoita zvokuverenga pfungwa dzevanhu uchinyengera vanhu. Munoona, haana kumbomira achiverenga shoko. Ndipo panokanganiswa nhasi. Dai Israeri yakaita izvozvo panzvimbo pokuita zvavakaita, vangadai vari muchinhano chiri nani nhasi. Asi vaifanirwa kuitwa saizvozvo. Vaifanira kuzadzikiswa kuti meso avo apofomadzwe, kuitira kuti isu tigowanawo mukana. Dai zvisiri izvozvo, tingadai tiri kupi? Cherechedzai. Asi paakasvika ikoko, akaona kuti hapana kana chaaigona kuona. Haasi kuona mugwagwa. Pane vanhu vakawanda kwazvo vakaungana kwese kwese. Saka anofunga, munombozivei, ari kuenda kumusoro. Vanonditaurira, Rabeka anditaurira kuti nhasi ari kunodya kwavaLavinsky. Ndine tariro yekuti hamuna Lavinsky muno. Asi restaurant yake yemukwikwidzani wake. Saka ari kuenda kunodyira kurestaurant yake zvichida. Saka ndinoziva kuti usvikeko tinofanira kudzika totsauka tichibva muna Strange Street todzika na Hallelujah Avenue. Tichaidana kudaro aya mazitawo zvavo, asi ndinongozviitira kugadzira mutambo wangu. Zvino tinozokomuka pakona apo inobva muna Strange Street topinda muna Hallelujah Avenue. Ingoramba uri mumugwagwa uyu kwekachinambwe, unozosvika muna Hallelujah Avenue. Ramba uchifamba zvakarurama. Saka anodzikako nokukurumidza akati, ndiri mupfupi pamumhu. Ndokunyatsozvigadzirisa pachake, ndokudhonzera ndebvu dzake pasi, ndokuona kuti akange achinyatsonhuhwirira zvakanaka. Nzara dzake dzakanyatsokwenenzverwa. Ndokumira pakona achiti, ndichamuona kana ave kupfuura. Zvino ndichamutaurira zvandinofunga pamusoro pake kana ave kupfuura. Zvino anomira pakona. Zvino akatanga kufunga. Munombozivei, boka rimwe chete riya richamutevera. Vachange vari pano chaipo, uye vachange ndiri mudukusa, handisi kuzokwanisa kumuona. Saka hazina zvazvinoti padzira kuramba ndakamira pano. Handisi kuzovanzira nani pano kudarika zvananga ndiri zasi uko. Uye munoziva ndinotenda zvandichaita. Pano pane muonde wakamira pano. Saka ndinotenda ndichakwira mumuti uyu wemuonde. Ipapo ndichazokwanisa kumuona nekunyatso muongorora paanenge achipfuura. Saka haasi kuzondiona ndiri kumusoro uko mumuti uyu. Zvino pane bazi rinobuda rakananga neuko. Zvino ndichagara pabazi iroro. Ndomutarisa paanenge ave kuoneka uye nepaanenge asisaoneki. Ndichanyatsotarisa zvakanaka muchinda uyu. Saka zvino chinhu chekutanga munoziva, akatanga kuedza kuona kuti bazi rokutanga raiva mudenga zvakadini. Zvino rakanga richipfuurira zvishoma paaisvikira. Munoziva, zvirokwazvo danho rokutanga riri nechekure zvishoma nepatinosvikira. Tinofanira kuzvigamuchira nokutenda. Hongu, zvinotidarikei zvishoma zvinogona kutsanangurwa nepfungwa yemunhu. Haukwanisi kutsanangura Mwari. Kana ukazviita, ipapo anenge asisagamuchirwe nokutenda. Unofanira kumutenda. Uyo anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti iye ndiye, uye kuti mupi wemubayiro kune avo vanomutsvaka nemwoyo wese. Saka tinoona muchinda mupfupi uyu, anozivikanwa, mumwe wevana muzvina bhizimusi muguta, akati, zvino, ko ndichakwira sei? Zvimwe kuda vanotakura mabhini vakanga vasati vapfuura mangwanani iwayo. Zvino pakanga paine mamwe mabhini akanga ari pakona, azere nemarara emuguta. Saka akati, kana ndikakwanisa kutora bhini iro, ndinokwanisa kuzosvikira ndobva ndabata bazi racho. Zvinoshamisa kuti Mwari vanoita kuti munhu aite zvinhu zvisingatarisirwe. Saka, asi munoziva, kana wakatsunga kuti uri kuda kuona Jesu, unoita zvinhu zvisingatarisirwe. Kana wakatsunga kuti uri kuda wakanyatsoperera, uri kuda kunyatsoziva kuti zviri kumborevei, ndiyo pfungwa yakanga iina Zakeo. Aida kuziva kuti zvose izvi zvaimborevei izvo zvaanga achinzwa. Saka anoti, zvino hapana aripo, saka ndichangoverevedza ndonotora bhini ndoidhonzera kuno ndoenda uko kumu. Muti, zvino ndinozogona kukwira bazi rekutanga, ndokwira pamusoro pemugwagwa, paanenge ave kupfuura. Asi paakatanga kudhonza bhini, rakamuremera kuti aite rekudhonza. Akanga ari murume akati pfupikei, aine mhumhu mudiki. Chinhu choga chaigona kuita ipapo, aitozoita rokutakura. Zvino akanga akapfeka hanzu dzake dzakanaka. Munoona zvinoitwa nadhiabhori, anongoedza kuisa zvinhu zvose munzira yako. Saka anofambisa zvinhu zvose, kupokana kwose, mhosho yose yaanokwanisa kukudzivisa kuti usaone chokwadi. Anonyatsozvikwanisa izvozvo. Saka ini ndakapfeka hanzu dzangu dzakanakisisa. Aigona kunge akadaro. Zvino pano ini kana ndikatora bhini iri, ndinozosviba. Munoziva, pane vamwe vanhu vanofunga kuti ukagara mumusangano wakaita seuno, unogona kusviba zvishoma pakati pevanhu vemunharaunda nevanhu vane mukurumbira vemuguta. Asi kana wakanyatsotsunga kuona Jesu, unouya zvakadaro. Izvozvo. Saka, pane chinhu chimwe chete chokuita kana munhu atsunga kuona Kristu. Hapana chinhu chinomumisa. Saka anokotama, obva abata bhini. Zvino hoyo ouya. Panguva iyo akange achangori pakatira mumaoko ake zvakanaka, vakwikwidzani vake vakabuda nepakona, vaviri kana vatatu vavo, vakati, saka, onai Zakeo, ashandura basa rake. Ave kushandira guta zvino. Ndinofungidzira kuti uso hwake huduku hwakatsvuka zvikuru. Handizivi manheru ano kana mukuru wekubasa akapinda muno oona vamwe venyu varume vana muzvina bhizimisi vari muno mugere mumusangano wakaita seuno unonzi vaumburuki vatsvene. Handizivi kana chiso chako zvakanaka watozivikanwa. Saka chitongoramba hako wakagara wakaterama zvino. Zakeo akanga atova naro mumaoko ake, akanga atoonekwa. Zvino iwe wapinda muno, saka chitongogara hako wakaterama, wochingoenderera mberi nayo. Wakagara muno. Akanga akamonera ruoko rwake pabhini. Taive chinhu chakadini kuda muzvina bhizimisi. Hoyo wouya, chiso chake chakatsvuka. Zvino achiti, saka unomboziveiko Zakeo? Munoziva, zvanga zvakaoma kubhizimisi uko. Ndizvo zvaakaona vakati, uyo ari pano, zvino ave kushandira guta. Ndinoziva kuti bhizimisi rake harisi kuita zvakanaka. Tarirai muone basa raava naro. Akange atsunga kuona Jesu. Zvisinei, akange anzwa nezvazvo. Zvino akange ari kuda kuzvizivira. Ndingade kuti munhu wose atore maonero akadaro kuna Mwari. Kana wakambonzwa nezvake,
Zicha gire woga. Haana kufa. Mupenyu. Angori pano manirano zimwe chete sezaive aripa mahome kombe Galilea. Tarira indinemi nguva dzose kusvika kumagume enyika. Mabasa andinoita muchaitawo. Kana zvisirizvo, zvino akanga ari Mesiya wenhema. Akanga asiri iye, iye Mesiya, sezvaaifanira kuve. Asi kana ari anochengetedza nekuzadzisa vimbiso yake, achiri Mwari anozvizivisa kuvanhu. Anotofanira kuita zvinhu zvimwe chete sezvaakamboita. Ndiwo maitiro aanoita zvinhu. Anofanira kuzviratidza sezvaakamboita kare. Vahebheru 13:8, Pauro achitaura kuvajudha akati, Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Saka anofanira kuva mumwe chete pamaitiro, mumwe chete pasimba, mumwe chete pane zvose izvo aive. Anofanirwa kuva zvimwezvo nhasi. Dzimwe nguva tinoona mabasa aMwari. Ndinoziva kuti pane unyengeri hunosanganiswa imomo. Paunowana dhora renhema, zvinotaurei kwamuri imi vana muzvina bhizimisi? Unorega here? Unotora here mari yako yose kubva mubhanga woikandira murukova nokuti wawana dhora renhema? Dhora renhema rinongoreva kuti pane dhora rechokwadi parakatorwa kuti rizogadzirwa. Zvino Pentecost yakazara nekutevedzera kwepanyama. Asi zvinorevei? Pane chechokwadi pane imwe nzvimbo. Mumwe munhu ari kuedza kutevedzera chimwe chinhu icho mumwe munhu atori nacho. Yangova nzira yekutsvaga nayo kurarama. Chinongori chechimwe chinhu chechokwadi chiri kuseri kwechinhu chiri kuedza kutevedzerwa nemumwe munhu. Saka tinoona Zakeo anotora bhini rake apo vakwikwidzani vake vaifamba mumugwagwa vachimuseka. Asi hazvina mutsauko wazvakaita, akanga atsunga kuona Jesu. Ipapo aizova nemaonero ake pamusoro pake. Tinogona kuwana manzwiro akadai pakati pedu. Kana tikangotsunga mwoyo kuti tichida kuziva kuti izvi zvose zviri kumborevei. Kana chiri chokwadi, kana Mwari ari Mwari, mushumirei. Eria muprofita akazvitaura pamusoro pegomo reKameri. Kana Mwari ari Mwari, mushumirei. Kana Bhaari ari Mwari, mushumirei. Kana Jesu Kristu asingakwanisi kuzviratidza angori zvimwe chete sezvaagara ari, takazoreva kuti haana kumuka kubva mukufa. Kana tikaedza kuunza vanhu mukati nokuda kwezvinobata pfungwa, kana tikangokwanisa kuvashandura kubva kuva muMethodist kuva muBaptist kana muBaptist kuva muPentecost, chii? Zvinhu zvepfungwa. Ndizvozvo Mwari mupenyu akasika denga nenyika achiri musiki mumwe chete, achiri pamaitiro Mwari mumwe chete sezvaagara ari. Ndinofara kuti ndakaona Mwari chechi isati yandibata kuziva kuti kune akadaro. Ndinoona kukakavadzana kwavo nebopoto nekun'urun'uta zvagara zvakadaro zvose. Vaiita zvinhu zvimwe chete mumagwaro ose. Asi muchinda muduku uyu aida kuona Jesu uye akanga atsunga mwoyo kuzviita. Akanga ari muzvina bhizimisi uye akanga achida kuita basa rake zvakanaka. Saka iye paakatsunga mwoyo, mudzimai wake aive kumba achinamata. Zvino munamato waRabheka waimutevera. Zvino muchinda muduku uyu akatozokwira mumuti, akatozogwesha achikwira mu... Yanga ndisingareve kudaro. Mutauro wevanhu vekuchamhembe kuti kugwesha. Vangani vanoziva zvokuti kugwesha uchikwira mumuti? Zvakanaka. Vangani venyu vekuKentucky vari pano zvisinei? Akatozogwesha achikwira muti, kukwira mumuti. Zvino heunoi agerepo zvino mumuti, achipukuta marara kubva pahanzu yake itsva, achibvisa zvimedu zvidiki zvemuti zvakanga zvamusema mumabvi nemumaoko ake paainge achikwira mumuti. Asi zvisinei, nezvakanga zvaitika, akanga atsunga kuona Jesu. Zvino iwe ukanyatso ndinzwei, kana wanyatsotsunga kumuona, hauna basa nezvaunopfuura nemazviri, kutsoropodzwa kwakadini nezvinotaurwa nevamwe vanhu. Uri kuda kuona Jesu, unoita zvose kuti umuone. Unomirira mukana wako, unoita zvose zvaunofanirwa kuita kungoitira kuti umuone. Dambudziko riripo nderiri ranhasi, havana nyota yakakwana. Hapana nyota nenzara yakakwana yevanhu. Ndinotenda kuti chechi inofanira kuvavira nemunyu kudarika zvairi. Munyu unoitisa nyota. Munyu ndiyo chirungiso kana uchinge waiswa. Asi munyu kana uchinge warasikirwa nekurunga kwawo hauchisina basa, asi unobva wave sangano. Ndizvozvo, asi unofanira kunge uine chinorunga mauri. Rungiso ndiwo munyu wacho, simba racho. Kana munhu akaona Kristu achirara mamauri, zvinomupa nyota yokuda kuva sewe. Zvinomuita kuti aone Jesu mauri, zvinomuita kuti aone Mwari.
How do they know Moses was of God?
Vakaziva sei kuti Mozisi akanga ari waMwari, uye vakazviziva kuti Mwari vakanga vainaye. Zvino tinocherechedza saPetro akataura nezuva rePentekosti zvokuti imi varume vemuIsraeri kuti maka akapomera mhosva chizvarwa ichocho nokuda kwekuroverera pamuchinjikwa mwanakomana waMwari. Akati, imi Jesu weNazareta, murume akatenderwa naMwari pakati penyu, akasimbiswa naMwari nezviratidzo nezvishamiso izvo Mwari vakaita kubudikidza naye, makatora muchinda weupenyu nemaoko ane utsinye mukamuroverera pamuchinjikwa. Nikodhimo haana here kunyatsotaura manzwiro avo vose? Yaiva remekedzo yevanhu yokunge vari nhengo yechimwe chinhu chaivadzivisa kuti vasaone Jesu. Akati kwaari, Rabhi, ndinoziva kuti muri mudzidzisi anobva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu anoita zviratidzo izvi kunze kwekunge Mwari ainaye. Vakazvicherechedza, asi nokuda kweremekedzo yevanhu vainyara kuzvibvuma. Vaifanira kunge vakaita sebofu rakapodzwa naJesu. Vakati, murume uyu mutadzi. Iye akati, chinhu chinoshamisa, imi vatungamiriri vanhasi hamuzive kwakabva murume uyu. Akati, zvokuti mutadzi kana kuti kwete, handizivi, asi chinhu ichi ndicho chandinoziva, kuti ndakanga ndiri bofu, zvino ndave kuona. Ndizvozvo, ndicho chinhu chimwe chaaiziva. Ndinofarira chapupu chakananga chevarume vanomira pakati pevanhu vachiti, ndinoziva kuti pane chimwe chinhu chakaitika kwandiri. Sezvandaedza kutaura pamusoro pehanzvadzi yechitema, handisi zvandiri kuda kuva kana zvandinofanira kunge ndiri, asi zvisinei, ndinoziva kuti handisi zvandakange ndiri. Pane chakanga chamubata. Zvakeyo ageremo mudenga, itsvina yakadini yaaive mairi agere mudengamo. Zvino munoziva, teererai kwandiri. Vanhu vanotenda Mwari vanopinda mumatakanana zvakadaro. Vanoita zvinhu zvinonyatsopesana nemaitiro emazuva iwayo. Inzwai Mozisi. Rimwe zuva mufudzi wemakwai, murwi mukuru muIjipita, achida kudzikinura vanhu vake, zvino akanga akundika. Zvadaro akazova mufudzi wemakwai kwemakore makumi mana. Mukweguri akanaka, agere zvakanaka, munhu kwaye aive nemudzimai nemwana, Zipora, Geshom. Zvino tinocherechedza kuti mushure mekunge Mwari vamuwana, uye iye akaona Mwari mugwenzi raipfuta, zuva rakatevera aiva nemudzimai wake agere panyurusi, mwana ari paudyi yaamai, ndebvu chena dzichipepereka, chimuti chakamonyoroka chiri muruoko rwake, achitungamirira nyurusi, mhepo ichivhuvhuta, mhanza yake ichipenya muzuva raipisa, achienda zasi kuIjipita. Mumwe munhu aigona kuti, Mozisi, uri kuitei? Ndiri kuenda kuIjipita kunopamba, kupamba kwemunhu mumwe chete. Asi akazviita. Sei, Mwari vakange vamuudza kuti azviite. Ndicho chikonzero chacho. Unoona, rairatidzika kunge kupenga uko kunzvimbo yakanga yambotizwa nemurume uyu, zvino ave kudzokerako. Ndiyo nzira iyo vanhu vanowana Mwari vakatsunga kumuona. Hepanoi paagere, kwapera chinguva akatanga kufunga. Munoziva, Rabheka akandiudza kuti murume uyu muprofita. Ini ndiri kunyatsozvipokana kwazvo. Handitendi mazviri, handitendi kuti pane vaprofita vezuva rino. Dai zvakadaro, muprisita wangu angadai akanditaurira pamusoro pazvo. Muprisita wangu mumwe wavaranda vaMwari, saka angadai akandiudza pamusoro pazvo. Zvakanaka. Asi munoona, hapana apo zvinamato zveurongwa zvenyika ino zvakambogamuchira mutumwa kubva kuna Mwari pane ipi zvayo nguva. Havana kumbodaro. Jesu haana here kuti kwavari, imi vaFarisee mapofu, munoshongedza makuva evaprofita, asi imi ndimi makavaisa imomo? Ndeupi mumwe wevaprofita akatumwa naBaba wamusina kuuraya mukamisa mubwiro? Nokuti ainge achiratidza kuuya kweuyo wakarurama. Maona, ipapo zvino tinowana heunoi paari agere kumusoro ikoko. Munozivei, ndine tariro yekuti mutambo uyu hausi kunzwika sokunge wakazvidzika, asi ndichafunga kuti akati, zvino mirai zvishoma, kana muchinda uyu zvikaitika kuti anozondiona ndigere kumusoro kuno pabazi rino. Zvino akagara paipesana mapazi maviri, akanga agere ipapo achifungisisa nezvazvo. Ndiyo nzvimbo yakanaka yokugara, panosangana nzira dzako nenzira dzaMwari. Ndiyo nzvimbo yakanaka kuti unge uchifungisisa nezvazvo. Uye ndine tariro yekuti munhu wose ari munhu asati asangana naye, uye uchiziva kuti wakanyatsobarwa patsva nemweya waMwari, kuti wakagara pabazi iri manheru ano. Asi imi vana muzvina bhizimisi, ndinotarira kuti makagara apo patiri kuti ndipo pakange pagere Zakeo kumusoro mumuti wemuonde pane mapazi paisangana nzira mbiri yako neyaMwari. Zvino akati, munoziva here zvandinotenda kuti ndizvo zvandichaita? Ndichadhonzera mashizha aya kuno ndozvivanza. Akabva anyatsozviputira ndokuzvisiyira kahwindo kadiki kokutarisa nako. Munoziva, keshizha rimwe chete raakwanisa kudhonzera pasi achiti ndichamuona kana achinge auya. Asi haasi kuzombondiona, haasi kuzomboziva kuti ndiri kumusoro kuno. Zvino paainge agerepo kwapera chinguva achifunga nezvazvo, kwakabva pauya ruzha ruchibva nepakona. Chinhu chinoshamisa, asi pose pana Mwari zvinoita sokunge panoita ruzha rwakawanda. Zvinoshamisa, asi ndizvo. Munoziva Isaya mutemberi mushure mokufa kwaUzia akanga ari zasi ikoko. Zvino akanzwa ruzha uye temberi yese yakanga ichizunguzika. Mbiru dzakabviswa panzvimbo dzadzo. Zvino pakanga paine ngirozi, maserafimi ipapo, anova iwo makerubhi anopisa zvibayiro kupa uyo anenge atendeuka kodzero yekuenda paaritari. Zvisikwa zvikuru izvi zvakadarika ngirozi, zviine mapapiro azvo akafukidza uso hwazvo nemapapiro akafukidza tsoka dzazvo, zvichibhururuka nemapapiro maviri zvichidanidzira, "Mutsvene, mutsvene, mutsvene Ishe Mwari Samasimba!" Kana ngirozi ichifukidza chiso chayo chitsvene kuti isangane naMwari, koti tichazotora sei chitendwa tofukidza hwedu nacho? Richatotora ropa raJesu Kristu kutifukidza. Ipapo tova vanakomana. Asi iri maitiro aya kana maitiro ayo, asi ropa, Mwari vagara nguva dzose nzvimbo yavo yoga yavanosangana nemunhu kuti vayanane pasi peropa rakadeurwa, apo chizenga cheupenyu mukupirisa kwekare pasi pemurayiro waMozisi vaiunza mhuka. Zvino pavaipamura chizenga cheropa remhuka iyi, wayana munamati ainamata. Asi upenyu hwakanga huri mumhuka hawaikwanisa kudzoka pamunamati, nokuti hwakanga huri upenyu hwemhuka yakanga isina munhu wemukati. Zvino hwakanga husisakwanisi kudzoka pamunamati. Naizvozvo chaingova chifukidzo, yaingova nzvimbo yaizogara kusvika pane imwe nguva. Asi pakapamurwa tsinga yaEmmanueri, Jesu akanga asiri muJudha kana muHedheni. Maona, murume anounza chizenga nemuropa. Zvino chizenga cheropa chinobva kumurume. Mudzimai, zvino imi vanhu vechikatorike, kwete kuti ndipesane nemi, asi munomudana Maria amai vaMwari. Ko, Mwari angava sei naamai? Mudzimai aingori chirindiro. Munoti zvakanaka, zai rakabva kumudzimai, asi zai harina kubva kuna Maria. Dai zai rakabva kuna Maria, zvino paifanira kuva nemanzwiro emanyawi. Tarirai pamunozoisa Mwari. Mwari vakasika zvose zai nechizenga cheropa. Akanga asiri muJudha kana muHedheni, akanga ari Mwari pasina chatapudzwa. Akanga ari Mwari achiratidzwa munyama. Haana here kuti tinozviverenga mumagwaro kuti Mwari vaiva muna Kristu vachiyananisira nyika kwavari aive Emmanueri? Akati kwandiri uyo, akati mumagwaro pano waro, "Ndiani angandipomera mhosva yechivi? Ndepapi pandakakundika kuita nemazvo izvo zvakanyorwa pamusoro pangu?" Dzverai magwaro, munofunga kuti mune upenyu husingaperi. Mukuwanzvera, zvino ndiwo anondipupurira. Uye ndikasaita mabasa ababa vangu, zvadaro musanditende. Asi kana ndikaita mabasa kunyange musingagoni kunditenda, tendai mabasa andinoita, nokuti anopupura kuti ndini ani. Oh, izvo muKristu ari kushayiwa nhasi yeropafadzo raakapiwa naMwari nezvinhu zviri muBhaibheri. Ndingade kutora chidzidzo kubva ipapo. Nguva haitenderi. Akanzwa ruzha ndokusimuka akati, "Zvakanaka, vanofanira kunge vari vaumburuki vatsvene vaya vari kuuya." Ndokudzikisa shizha pasi ndokumira zvishoma. Kwapera chinguva akacherechedza vachiuya nepakona. Paifanira kunge paiva nemumwe muchinda mukuru akanga akatsiga ari pamberi. Ndiri kumuona achiita kunge murume murefu, hofori, aine mafudzi akatwasuka, aine makore angada kuita makumi matanha atune mashanu okuberekwa, achifamba aine chimuti muruoko rwake, aifanirwa kunge ari uye watinoti waakadana kuti Simon, akazomupa rimwe zita rokuti Petro, zvinoreva kuti chapupu kana kuti dombo duku. Kumashure varume gumi nevaviri vakange vakamupoteredza, vanhu vaimhanyira kunomubata uyu, uyu rabhi paainge achipfuura. Ndinogona kuvanzwa vachiti, musabata rabhi, akaneta, aparidza usiku hwose, simba rabuda maari, akashoshoma nokuda kwekutaura. Musabata atenzi wedu, anofanira kuchienda zvino, anofanira kuwa nokudya kwake kwamasikati, yakwana nguva yake yekuti anodya. Zvino tapota musamubata, mirai parutivi. Mungazviitewo here? Tapota murege rabhi vapfuure. Hepanoi amira. Zino apa Zakeo, muzvina bhizimisi wedu muduku wemuJeriko, paakatarisa Jesu kekutanga, airatidzika zvakasiyana nevamwe vanhu vose vaakamboona. Ngatiisei kachiitiko kaduku ipo pano. Mumwe mudzimai aigona kunge akauya nemwana mucheche. Zakeo anotarisa necheuko kuti aone kuti ndiani. Oh, ndinorangarira chiremba paakanga ari kumba nerimwe ramazuva. Ndakange ndimirepo apo muprisita akanga akamirawo ipapo zvekare. Chiremba akati, mwana uyu haasi kuzorarama. Muisei mune imwe kamuri, mobva mavhara mikova yose, musarega muchipinda mweya. Zvino hepano mhuri iyi yemipengo yanzwa nezvemurume uyu wenhema anozviti muprofita weGarirea. Vari kuuya pano vachiunza kacheche kaya. Ko sei zvakadai? Murau weguta unofanira kumusunga. Ndichaona nezvazvo kana tasangana neboka revatungamiriri. Ndichaongorora kuti kana munhu akatevera mupengo wakaita sezvakadai, haakwanisi here kumbobatsirwa. Anenge arasikirwa nepfungwa dzake. Zvino ndinoona murume wacho achimhanya achiti, ndine mwana wekufa pano changamire. Hamungangotenderawo here kuti muprofita amubate? Ndinotenda kuti iye muprofita wamwari. Ndakamuona mune mimwe misangano uye ndakanzwa nezvake. Zvino ndinoziva, kwete ndine urombo, pane vakawanda. Asi mushure mechinguva mudzimai muduku anouya akabata mwana. Zvino mwana akanga asisina upenyu. Ngoitai kuti amubate, ndizvo zvoga zvandiri kuda. Ndinomutenda. Ndinotenda kana akabata mwana wangu. Hatikwanisi kuzviita mudzimai iye ari kure navo zvisinei akamira munzira yake. Zvino ndinoona Zakeo achisimudza shizha rake achitarisa. Akati, unzai mwana pano. Pavakaunza mwana ipapo, kaingo wakamutumbika duku, kaibuda chiutsi, kachipisa zvikuru. Vakafukura machira akanga akakaputira ndokuisa minwe yake paari. Amai vakanga vamirepo vaive nemeso akanaka echijudha, misodzi yaiyerera ichidzika nepamatama avo. Uye baba vacho vakanga vakamirapo vakasimudza maoko avo mudenga vachitenda. Zvino akaisa munwe wake pamusoro pemwana, chivhiri ikaenda. Kamwana kakasvetuka kubva mumaoko amai ndokuenda kachidzika nemugwagwa. Zakeo akashandura pfungwa yake. Panofanira kuwe paine chimwe chinhu chemazviro kwazvo pamurume uyu. Asi ndinofanira kungwarira. Ndinofanira kuramba ndakavhara neshizha rangu kuitira kuti asandione. Ari kuuya nekuno. Haukwanisi kuva nekutarisa kwechokwadi pana Jesu Kristu ugoramba uri zvimwe chete. Pane chimwe chinhu pamusoro pake chakasiyana nevamwe varume vose. Kana ukamunzwa achitaura, unoita semasoja echiRoma. Hakuna munhu akambotaura zvakadai. Vaprisita vaitaura nezvezvimwe zvinhu. Munhu achingori neunhu ihwohwo humwe chete. Tinahwo nhasi. Munhu nguva dzose anorumbidza Mwari nezvaakaita, achitarisira kune zvaachazoita, achisiya izvo zvaari kuita. Ndizvo zvakaita unhu hwemunhu. Hwakagara huri ihwo unhu hwacho. Asi munhu akangotarisa Jesu Kristu haazorambi ari zvimwe chete. Anogona kumuona achizviratidza. Ndicho chikonzero kana vakasimbiswa nemweya mutsvene. Chisimbiso chinenge chiri mativi ose maviri ebepa. Zvose kuuya nokuenda vanokwanisa kuona mafambiro, matauriro, upenyu hwaKristu huchiratidzwa imomo muvanhu vake. Ndicho chaive chinangwa cherufu rwake, kuti chechi ienderere mberi nebasa rake, asi tazvibatanidza muboka rine zvese zvese. Zvino tinocherechedza paakatanga kuenda achifamba achidzika nemugwagwa. Zakeo anoti simudzisei shizha rake mudenga, ari kuda kunyatsomuona zvakanaka paanenge achipfuura. Zvino akanyatsozvipfukidza akazvivanza zvakanaka. Mushure mechinguva anofanira kuzosimuka seizvi kuti atarise. Jesu akanga ari kuuya nepasi pake chaipo. Paakanga ave kupfuura nepo, Jesu wakabva amira ndokutarisa mudenga ndokuti Zakeo gurumidza buruka kubva mumuti ndiri kuenda newe kunodya kudya kwamasikati kumba kwako nhasi mutsauko wakadini akabva aziva kuti aiva muprofita uyo Ishe Mwari akanga yamutsa haana kungoziva chete kuti aive mumuti asi akaziva nezita rake Bhaibheri rakati shoko raMwari rinopinza kudarika munondo unocheka mativi maviri rinobaya richipatsanura mwongo wemapfupa uye munzveri wepfungwa nezvinangwa zvemwoyo pakutanga kwakanga kuine shoko uye shoko rakanga riri kuna Mwari uye shoko rakanga riri Mwari zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pavo uye takamuona uyo akaberekwa naBaba ari oga heunoi uyo shoko raMwari raratidzwa kuna Zakeo uyu akadzika achibva mumuti nokukurumidza kunotendeuka Zakeo muzvina bhizimisi pano manheru ano rangarira haukwanisi kuvanda pasi pemashizha emuonde anoziva chaipo paugere anokuziva anoziva kuti ndiwe ani anoziva zita rako anoziva kuti sei uri pano anozviziva nezvazvo zvose izvozvo zvino isu takasangana naye uye tikamuziva tikava vadzidzi vake tinoziva izvo zvaari nezvaanoitira vanhu tinoziva kuti anoramba ari zvimwe chete Zakeo akaburuka aine maonero ekutendeuka akati kana Ishe kana paine munhu wandakanyengera ndinomuripira ndichatora mari yangu ndichapa kuvarombo munoona akange atowana kare parera riya rine mutengo wakakura akange awana chimwe chinhu chaidarikira bhizinisi rake akange awana chimwe chinhu chinhu chiya zvino vanhu vese vanoedza kuita chimwe chinhu asi kana ukarasikirwa neupenyu husingaperi zvino kubudirira kwako kwose kunenge kwakuitirei pfuma hurusa inogona kuwanikwa nemunhu kuwana rusununguko sekutaura kwandaita mutestamende yekare apo chizenga cheropa pachakapamurwa kubva pagwayana havaikwanisa kuzodzoka pamunamati nokudaro aibvapo achiine chishuvo chimwe chete chokuita chivi asi panyaya iyi apo nokutenda tikaisa maoko edu pamusoro pechizenga cheropa chakapamurwa pakarivhari kwete rechijudha kana chizenga cheropa remuhedheni rakanga riri ropa ramwari zvino upenyu uhu hwakabudamo hunounzazve upenyu hwamwari kwatiri hunova upenyu husingaperi inzwi rechigiriki rinoshandiswa ipapo zowi dzinoreva kuti upenyu hwamwari pachavo uye upenyu chaihwo hwaiva muna Kristu aiva ari Mwari mutumbi waive munhu izvozvo asi Mwari musiki akagadzira munhu wekutanga ko akabvepi kana asina kumugadzira Mwari musiki pasina chaimubatsira akasika Adamu Mwari musiki akagadzira munhu Kristu Jesu mwanakomana wake mumimba yaMaria uye akanga ari Emmanuel zvino apo chivi kwete nokuda kwekuti aifanira kufa akahuradzika pasi asi nokuda kwekuti chivi chakarova bvumo rakatsemura mwoyo wake zvino chimwe chinhu chakaitika upenyu hwakadzoka pamunamati zvino chii ipapo hatichisina mufungo wechivi sekutaura kwemunyori wevahebheru chishuvo chechivi chinenge chaenda ipapo zvino tasununguka Zakeo pavakaona Jesu achikwira Gorogota kuti anorovererwa pasina kupokana kuti dhiabhori agara nguva dzose achimupokana dhiabhori akamupokana paakamuona kekutanga paakaenda murenje mushure mekunge mweya mutsvene wauya paari akati kana uri mwanakomana wamwari tiratidze munana shandura matombo aya kuti ave chingwa dhiabhori iyeye haasati afa ndiratidze munana Jesu akati zvakanyorwa zvichinzi munhu haararame nechingwa choga pavakamubata uko muruvazhe boka radhiabhori masoja echiroma ndokumusunga maoko ake kumusana kwake zvino ipapo akamurova kumusana nerutsanga pamwe nechamboko chine tsara pfumbamwe kusvika pakuzadzikisa chiprofita chevaprofita nokuti akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu akarwadziswa nokuda kwezvakaipa zvedu kurohwa kwakativigira rugare kwaive pamusoro pake uye takapodzwa nemavanga ake Zino paakanga ari kukotama, zino masoja akamusungirira chijira chakapoteredza musoro wake, vakamurova mumusoro nerutsanga, vaitambidzana vachiti, kana uri muprofita, tiudze kuti ndiani akurova, tinozokutenda. Kunyombwa uku nemate emasoja akadhakwa vaive kumeso kwake. Satani akati haangambova Mwari, haangambova kana muprofita, munyengeri. Asingazivi kuti magwaro anofanira kuzadzikiswa. Zvino patinomuona achikwira kuenda Karivhari. Mutarisei, ndiri kuda kuti ungano ino ione chiratidzo chake. Ngatidzokerei kumashure mazana gumi nemapfumbamwe emakore akapfuura wechinguva. Uye nyatsonditeererai, kwakasviba pamusoro peJerusarema. Sei, zvipiriso zvarambwa naJehovha. Chimwe chinhu chave kuda kuitika. Apo, ropa raipiswa paaritari, Mwari akariramba. Chibairo chechokwadi chiri kukwira nemugwagwa. Ndiri kunzwa kudhumira dhumira kwechimwe chinhu. Totarisa pasi, hoyo woenda muchinjikwa wakare wakakwasharara pasi pemurango wehurumende yevaRoma pamusoro pemunhu asina chaakaita. Zvino ndinoona mumwe mudzimai muduku achimhanyira pamberi achiti, chii chaakaita kunze kwekupodza varwere venyu nokumutsa vakafa? Mumwe munhu akamurova mupana kumeso akati, mungatende here mudzimai uyu musati matenda muprisita wenyu? Kure nemunhu wakadai. Tarisai bachike rake, pane matsvanga maduku matsvuku pariri rose kumusana. Paanoenda mberi achikwira chikomo, matsvanga anowedzera kukura, achingokura, mushure mechinguva, ose anoguma ava rimwe chete. Pane chinhu chaichapukira paari, chii? Iropa rake! Zvino muchinjikwa uri kutara pamusoro petsoka dzeakatakura. Ndinoona nyuchi yerufu ichiuya ipapo ichibhururuka ichitenderera paari. Ndichamuwana zvino. Dai anga ari muprofita, angadai aita chimwe chinhu zasi uko pavaimusvipira kumeso kwake. Dai anga ari muprofita, haaiita zvaari kuita iye zvino. Ndinoziva kuti ndichamuwana chete. Munoziva, nyuchi yose, chipembenene chose, chine rumborera machiri. Chino rumborera urwu, chinhu chakaipa. Zvino rufu rune rumborera maruri. Asi Mwari akatozoitwa nyama. Waigona kupfondera muprofita, roramba rwakamubata. Waigona kupfondera munhu akarurama, roramba rwakamubata. Rwakapfondera Dhavhidhi, rukaramba rwakamubata. Asi heunoi Mwari, zvino anga asingazvizive. Nyuchi iyi inosimuka ichibva mugehena ndokubhururuka ichimutenderera. Ndichamuwana chete. Asi kana nyuchi ichinge yanyatsodzikisa rumborera rwayo zvakadzika, zvinodzipura rumborera kubva pairi. Zvino kana nyuchi iya yerufu yaikwanisa kudzikisa rumborera rwayo mumunhu akaita seni kana iwe, hapana chaiitika kwairi. Asi paiva nemutumbi wakagadzirirwa. Asi paakanyudza rumborera irworo muna Jehovha, nyama yaMwari yakasikwa pasina kusangana kwemurume nemudzimai. Zvino paakabairira munyama iyoyo, akarasikirwa nerumborera rwake. Zvadaro, haachisina rumborera. Ndokusaka mutsvene Pauro uya mukuru aikwanisa kumira pavainge vachivaka nzvimbo apo pavaizomudimira musoro. Akati, oh Rufu, rumborera rwako rwuripi? Bwiro, kukunda kwako kuripi? Asi Mwari ngavongwe anotipa kukunda nemuna Ishe wedu Jesu Kristo. Hongu, oh, kana munhu akangozvibata paanozviona, zvimwe zvinhu zvose zvinozouya kumashure. Bizimisi rako rinozouya kumashure. Zvinhu zvose, kwete, hazvichisina basa zvakanyanya. Uchangogara pano kwekanguva kadiki. Asi izvi ndizvo zvinotanga. Zvichabatsirei munhu kana akarasikirwa, akawana nyika yose, orasikirwa nemweya wake? Zakeyo, oh Zakeyo, zvimwe kuda haasi Rabheka ari kumba ari kunamata. Asi pamwe ndevamwe amai vakaenda seri kwechidzitiro, minamato yavo ichiri paaritari yaMwari. Kana zviri izvo, Zakeyo, buda uchibva kuseri kwemashizha emuonde manheru ano, iyo korona, chitendwa chesangano yawakabatirira pairi usina kubarwa patsva. Chimwe chinhu ichocho chawakabatirira pachiri uye hausati wambova neumbowo hwekuti Mwari vari mazviri vanonyatsoziva pawakagara. Wadiwa zviita. Ngatikotamisei misoro yedu kwekanguva. Mwari samasimba, Jehovha mukuru anotyisa, uyo akadzova kubva pagomo reSinai kusvikira vanhu vakati, regai Mozisi ataure, kwete Mwari, kana kuti tinofa. Taurai manheru ano baba vedu wokudenga mutsitsi nekuregerera mumoyo yevanhu vasinga kuzivei uye muvaite kuti vazive kuti ino ndiyo nguva yacho kuti pamwe vakavanda seri kwemabhizimisi avo panogona kunge paine vana muzvina bhizimisi vakawanda pano baba vasinganyatsokuzivei zvichida vane chechi yavanopinda uye hapana chakaipa chatingataure pamusoro pazvo asi havana kumbobvira vakabarwa patsva havatombozivi kuti chimbori chii uye tinoziva kuti hapana kachidimbu kamwe kana vara dukusa rimwe ringapfuura kubva mushoko renyu makati denga nenyika zvichapfuura asi shoko rangu haripfuuri uye makati kunze kwekunge munhu abarwa patsva nemvura nemweya haapinde muumambo ndinonamata baba kuti muchataura kuhana manheru ano panguva ino itai kuti varume nemadzimai vafungisise ipo panguva ino tichiziva kuti tiri kurarama munguva dzokupedzisira Israeri yave munyika yayo karenda huru yamwari iri kudzokera ichitsvaka ari piko mesiya tinoziva kuti josefa paakazvizivisa kuvakoma vake akabudisa vaedheni kubva muruvanze mudzimai wake nevana vakanga vari mumuzinda panofanira kuva nokubviswa kwevaedheni kuitira kuti israeri iziviswe ipapo panozouya nguva yekuungudza nokuzhambatata nokuchema ko makawanirepi mavanga aya pakati mumaoko eshamwari yangu kubva kushamwari dzangu ndiko kwandakawana mavanga aya ari muruoko rwangu muimba maaifanira kunge akanyatsogamuchirwa paachaziviswa kuisraeri zvekare mwari apo vaedheni vachiine mukana dai vatendeuka nekukurumidza vagouya kwamuri apo takakotamisa misoro yedu Zakeo, ndiri kuda kuti unyatsotendeka kwechinguvana. Navana Rabhekawo zvekare. Mumharidzo duku iyi yakadimbuka dimbuka. Kana panga paine chimwe chinhu chataura nemoyo wako chichiti, handisati ndambogamuchira chiitiko icho chemweya mutsvene. Evhangeri izere, asi ndiri kuda kuti ndive nacho. Ndiri kuda kuti mundirangarirewo mumunamato, hama Branham. Ndichangosimudza ruoko rwangu. Kwete kwamuri asi kuna Mwari uye uchiti ndinamatireiwo zvino ndichapedzisa munamato ndichikurangarira Mwari vakuropafadze Mwari vakuropafadze iwe maoko akawanda unoti zvine basa razvinoita here hama Branham zviro kwazvo sei zvakadaro munoona sainzi inokuudza kuti haukwanise kusimudza ruoko rwako chaizvoizvo nokuda kwei simba rekudhonzera pasi renyika rinobata ruoko rwako rwuri pasi asi une mweya hweupenyu mauri zvino upenyu uhwu huri mauri humwe upenyu hwauya pahuri uchiti hwakakanganisa zvino watyora mitemo yesainzi ukasimudza ruoko irworo kumusiki uchiti ndirangarireiwo achazviita kana wanga uchinyatsorevesa achakutora pashoko rako
A little word of prayer, pray just in a moment. God bless you, sir. God bless you. Somebody else.
Mwari akuropafadzei kumashure uko. Pane here mumwe zvino tisati tapfiga. Ndiri kuda kuita munamato muduku. Ndichanamata muchinguva chinotevera. Mwari vakuropafadzei changamire. Mwari vakuropafadze. Pane mumwe munhu here?
Amen.
Zvetsitsi. Murandakadzi muduku uyu. Asimuka ari pasi pemweya. Achitaura vimbiso. Ungasimudza here ruoko rwako kana usati wazviita uye iti chete. Ndizvo zvoga zvandichakukumbira kuti uite. Ungosimudza ruoko rwako uchizviona kuti wakanganisa uye uri kuda tsitsi. Imba yakazaruka. Pane chitubu muimba yaDhavhidha chakazarurirwa zvivi nekusachena. Ungazvigamuchira here manheru ano?
Pane mumwe here tisati tavhara zvino? Kwava nemaoko makumi mana, makumi mashanu asimudzwa muimba muno. Evarume nemadzimai, vaduku nevakuru vasimudza maoko avo. Zvakanaka. Mwari vakuropafadzei changamire. Zvakanaka. Ngatinamatei. Ishe Jesu, ndinotenda kuti maoko aya asimudzwa muhudzamu hwekuperera. Munoziva vavariro yavo, munoziva chinangwa chavazviitira. Uye ndinonamata, Baba wokudenga, kuti tsitsi dzenyu dzaMwari dzizorore pamusoro pemumwe nemumwe wavo. Dai manheru ano ikava nguva yeshanduko. Dai vaita zvokutsvedza vachidzika kubva mumuti wechifarisee chekuzvigadzirira. Dai vaita zvokutsvedza vachidzika kubva mumuti pamberi paJesu Kristu vachiti, Ishe, kana ndakakanganisa, ndagadzirira kunogadzirisa. Zvino kubva mukamuri duku ino yemabiko manheru ano, Baba muchaenda navo kumba, zvakare munodya pamwe navo, uye mugoramba muinavo muupenyu nemuna zienda na kuenda rose. Hamungangozviita here izvi? Handiri kupira munamato wangu kwamuri ndakavamiririra. Makati hapana munhu anokwanisa kuuya kwandiri kunze kwekunge Baba vangu vamudhonza pakutanga, uye vose vandakapiwa naBaba vachauya kwandiri. Makazvivimbisa. Uye zvino, Ishe Mwari, ava vari kupiwa semikombe yenyasha nerudo, vari mumaoko enyu, uye hapana munhu anokwanisa kuvabvuta. Vaine kuperera kwakatendeka mumwoyo mavo, nekupupura kwakatendeka kwavaita, kuti vari kuda kutendeuka kubva kunzira dzenyika vachienda kunzira dzaMwari muupenyu hwavo. Vagamuchireiwo, Ishe, ndakumbira. Pandiri kuvareverera, ndimire pamberi pechigaro chenyu chichena chikuru, nokutenda timirepo takatarisa pachigaro chichena chaMwari, paine chipiriso chizere neropa chakarara pamberi pedu, chichitireverera pakupupura kwedu. Vabatsireiwo, Baba. Ndinovaunza kwamuri sezvipo zverudo, nemuzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Zvino mumwe nemumwe wenyu asimudza ruoko rwake, ndiri kuda kukukumbirai kuti mundiitire chimwe chinhu. Ndiri kuda kuti musangane nevamwe vevashumiri vari pano, mugovataurira kuti magamuchira Kristu semuponesi wenyu. Zvino munoda kubhabhatidzwa, uye munoda kuzadzwa nemweya mutsvene. Zvino Mwari vachakuitirai saizvozvo. Zvino pane zvimwewo zvandanga ndichifunga, asi hatizova nenguva, nokuti kwave nemaminitsi angaita mashanu kuti tivhare nzvimbo ino. Asi tinokoshesa kutsungirira kwenyu. Zvino maoko enyu ose aenda mudenga. Zvino handina kuziva chaipo paange ari, anga angori kwese kwese. Asi pavasimudza ruoko rwako, zviro kwazvo wanga uchirevesa. Hauna kusimudza ruoko rwako zvekungozviitawo. Kana zviri izvo zvawaita, hunyengeri. Simudza ruoko rwako, usafe wakaita chinhu kunze kwekunge wakanyatsoperera pakuchiita. Zvino kana watora sarudzo iyoyo, uye zasi mumwoyo mako uchirevesa kuti wazviita, zvino chifamba nazvo wakaperera, Mwari vachakuremekedza. Nai, Garazia, munoziva here zvakaitika kuna Zakeo? Mungada here kuziva zvakaitika kwaari? Akazova nhengo yeFull Gospel Businessmen's Association yekuJericho. Haungari kujoinawo here?